A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This November the 28th, 2019, which, PJ, happens to be Thanksgiving Day. So welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the campaign to end gender-based violence. Zimbabwe joins the rest of the world in shining a spotlight on gender-based violence in a campaign which started November the 25th to December the 10th under the 16 Days of Gender-Based Violence campaign currently underway.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Yes, and during the 16 days of activism, which is currently underway, that started on November the 25th, people around the world are uniting to raise awareness about gender-based violence, challenging discriminatory attitudes, and there is a call for improved laws and services to end violence against women and girls.
And the government and non-profit organization, women rights groups as well, are joining hands to carry out awareness campaigns during these 16 days of activism. The theme of this year's campaign is Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape.
And estimates by the World Health Organization show that about 1 in 3, which is 35% of women worldwide, have experienced either physical or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime.
And the United Nations Population Fund, UNFPA, country representative Dr. Esther Moore says Zimbabwe should commemorate 365 days of activism against gender-based violence to minimize gender-based violence in the country. Speaking during national commemorations of the 2019 16 days of activism against gender-based violence and official launch of the Chinoy One Stop Survivor Center, Dr. Moore said Zimbabwe is reversing gains of development by engaging in gender-based violence. The police also agrees.
Yes, and I'm hoping that our video is ready, which actually came from Chinoy. And I understand that, yes, we do have Dr. Esther Muhai of the UNFPA. Let's hear what she had to say about gender-based violence, especially looking at the Zimbabwean case.
Sometimes people would go to the hospital first, and they're told, first go and get the form from the police. And what happens? They go back home. The other challenging barrier that used to be there was that they would go to the police, and you say, my husband's brother has raped our daughter, and you're told this is a domestic affair, sort it at home. But we are seeing that is the wrong way to go. Now we need to have one stop where the woman or the child or whoever is affected can come and get all the services the way you get in a supermarket. One approach, one center.
We were hearing there from Dr. Esther Mohai of the UNFPA. The police also attended the event. Let's hear what they had to say.
Ruzhinji tinoona kuti dzinoparwa dzichiparirwa na vevanhu vanenge vakagarisana sehama uye sevevakidzani dzinoparwa nematotal strangers kana vanhu vasingaziva.
We're hearing there from the police that, you know, they were just reiterating what Dr. Esther Mohai was saying from the UNFPR, saying that, you know, some of these events or some of these atrocities that happen in gender-based violence are actually done by relatives, and it's difficult for families to report. PJ.
Yeah, siyalambulela uhlelo lethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke namhlanje esikhuluma ngodlakela olutholakala ezimulini oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane i-gender based violence lapho ke kunanzwa insuku ezilishumi lasithupha zomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence oqhutshwa okwamanje oqalise mhla ka 25 usiyaphela 25 lwezi usiyaphela ngenyanga ezayo eka Mpalakazi ikho ke kule micimbi enziwayo phakathi kwelizwe kobulawayo kwenziwe umhlangano labo oqoqwe ngabe inhlanganiso yabesifazana eye World bemanyene lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lamhlanje sizwe kuthiwa kube lomhlangano kube lombuthano njalo lapho ongenwe eChinoyi ngudokotela Moyi othi owenhlanganiso yomanyana wamazuku womhlaba othi yena kuningi osokwenziwe eZimbabwe kodwa-ke kukhanya ngani iZimbabwe isibuyela emuva ngoba omama lokhu behlukuluzwa njalo langamapholisa kube embuthaneni wakaseChinoyi kulapho-ke kade kuloku kukhuluma khona uDr. Esther Moyo o-UNFPA kanye-ke lamapholisa akade khona kulesi sehlakalo kulumbuthano indingimba yalo nyaka bahamba ngelokuthi Orange the World Generation Equality Stands Against Rape ukuba kulwiswane kakhulu lo msebenzi wokudlwengula kwabesifazane kwabomama kwamakhosikazi ezindlini kumbe njalo emsebenzini lalapha abakhona basengozini enkulu yokudlwengula ikakhulu lamantombazana bedlwengulwa ngabantu ababaziyo abantu abayemulini abangaba ngosibare bangaba ngabantu abadala abangubaba sibili akumele bavikele abantwana laba kodwa-ke ubabona beyibo abahlasela abantwana bebadlwengula Namhlanje ke uhlelo ukuze sisungule uhlelo lwethu wathi sizwe okuphume embuthanweni owenzakale kobulawayo ngolwesibili.
Udlame alukhethile ukuthi unothile ungumnyanga, ungumama, ungubaba, ungumfana, uyinkazana. Bakhona noma nje belokhu belokuhlonipha ukwelisaba ukuthi mina ngingubaba kukhanye kuthiwa ngitshaywa ngumama kodwa sithakazelela ukuthi sebekhona ababuya bezokuthi ngilamulelani ngiphume kulokhu kuhlukumezeka bakhona ababuyayo bezokuthi bancedile baphume ebunzimeni ababuthola ngemakhaya kumbe lakho emsebenzini bakhona ababuya bezokhuluma noma kuyiphi indawo kodwa abangabi baningi kangako ngomthonzelanyana kodwa siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazaziletha ngobuningi babo
labo engakade bekhuluma ebuthaneni okade usenzelwa ngaseGwanda edolobheni laseGwanda hatshi kobulawayo sizalethulela-ke leyo lawo amazwi abantu abakhulume embuthaneni obuqoqwe ngabenhlanganiso eye-World owenzelwe kobulawayo
aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kutaura isu pamusoro pemhirizhonga inoitika munyika panguwa iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira ivo 16 days of gender based violence vari kupane campaign iri kuitwa Paris zvino yekurangarira iyo kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana saka tinoona kuti masangano mazhinji anorwira kodzero dzemadzimai uyezve nehurumende nemasangano United Nations vari kubatana vachiedza ivo kuti vawane nzira dzekuti nyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana idzikire nhasi sangano United Nations UNFPA vawanikwa ivo vachiita chirongwa muchinhoi pavawanikwa vachiparura yavari kuti one stop shop kuti munhu unosvika ipapo uchibva wataura nhuna dzako uchibatsirwa nemapurisa nezvimwe zvakadaro kana uchinge watarisana nenyaya yemhirizhonga vachitaura pachiitiko ichi Dr. Esther Mohaive UNFPA vanga vari kuti ivo kazhinji kubinywa kunoitwa madzimai kana vanasikana vechidiki kuri kuitwa nehama asi mhuri dzinozotadza kuti dziende kunotaura nyaya iyi kumapurisa saka mapurisa apindawo achitaurawo maonero avo vachiti izvi ndo zvavari kuona zviri kuitika kazhinji asi vachikurudzira hama neshamwari kuti kana pachinge pawanikwa ipo pachiitwa kubinywa kungave kuri kwemwanasikana kana mwana mukomana nyaya iyi inofanirwa kuendeswa kumapurisa saka ndo nyaya yatiri kuziya pachirongwa chedu nhasi uyezve kuti chii izvo chiri kunyanyo konzera kuti wandu hwekubhinywa kwemadzimai nevanasikana hurambe huchikwira takataura isu nesangano Women's Coalition of Zimbabwe nemusi wemuvhuro vachitaura ivo kuti nyaya yekuondomoka kwehupfumi nezvimwewo ndo zviri kusakisa kuti nyaya idzodzi dzemhirizhonga dzirambe dzichikwira asi pane zvirongwa zviri kuitwa nemasangano akasiyana siyana uyezve nezuro MP vekumufakose vakawanikwa ivo vachishanyira nzvimbo iyo yemufakose kuitira kuti vawanikwe ivo vachitaura nevanhu vari munharaunda yavo pamusoro penyaya yekubhinywa kwe 16 days of activism against gender based violence. Regai tinzwe kuti vakati chii. Let's now take a listen to the MP.
Munozvona zvinhu zvakajeka Asina kujeka, tiri kuti kudii. Pamukana akadaiwo ye 16 days of activism against gender-based violence and itika. Ngatimbude party yena. Iwana niti neva from community. Vamwe tikungota uro takapfeka magauna emangwana nekuti zviripi kwambonzwei apa apa manara apa apa mwana wana ende wababa vake. Basi tikungotaura niti guru. Taita action iti.
Aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Susan Matsunge vachiti panguva iyi ye 16 days of activism against gender based violence vanhu kana mwana achinge abhinywa ingave iri hama kana shamwari endai kumapurisa vari kuti ivo zviya zviya zvaiisiitwa kudhara zvekuti nyaya mhuri hadzifukure hapwa zvinofanira kumira ndokutaura kwavari kuita asi regai tiende tinzwe kune vamwe baba veikoko kumufakose vanga vari pachirongwa ichi kuti vari kunzwisisa here kuti 16 days of activism against gender based violence zvinorevei.
Zita rangu ndinoitwa Modesti Chingano, ndiri mugari wemufakose. Chichabuda pamusana wamapinda uyu pano paivhenje. Zvinhu zvandaonawo zvabuda pamusangano uyu unoitwa ipo pano paeria jimu. Chirongwa chiripo cheGBV, gender based violence. Tinoona kuti isusu wongo makesesi akawanda vakadzi ndovanokwanisana mumandara kuti ivo vari kukohwa nevarume. Asi dzimwe dzenguvawo vamwe varume havakwanisi kuona mumhangara kumapurisa kuti vari kurohwa nevakadzi nekuti padheski raari kuenda remapurisa achisvika chinanomhangara mupurisa anokwanisa kutanga kutobvisa hita achitodedza mumwe kuti yaone monya iri kutaura kuti yarohwa nemukadzi nepoto kumba zvinhu zvekuti murume anonyara kuti ainanomhangara uyezve tiripo ipapo tiri kuti isusu sevagari vemuno mufakose as a community tanga tati isusu ngatigadzire culture yedu yekuti ngatidzidzisei vana vatinavo nokuti tinozva kuti culture is dynamic todzidzisa vana pane zvese zvatiri kuita nokuti tiri kuona chisusu vanasikana anodzidziswa kutsvaira ari mwana mudiki kubika ari mwana mudiki kusvika mapureti ari mwana mudiki mwana mukomana hapana paanodzidziswa zvemumba achiri mudiki saka paachazokura pachiita mudzimai achangokura nepfungwa dzekuti mudzimai anoshandiswa mune zvakadaiso zvinenge zvichizokonzesa kuti munge mune mhirishonga mudzimba uyezve ngatiyefananidzei vana vakomana nevasikana kana tivapa mabasa tova mabasa akafanirana sezvine zvi.
Aiwa apo tiri kunzwa mazwi ari kubva kuna baba vamwe vanogara kumufakosi vari kutaura ivo vachiti zvakakosha kuti vana vadzidziswe vachipiwa mukana yakaenzana nokuti vari kuti ivo kazhinji tinoona kuti mwanasikana anenge achingonzi basa rake ndere kusuka mapureti nezvimwe zvakadaro asi vakomana havasi kupiwa mukana iwoyo kudzidziswa kuti vanobata sei vanasikana nezvimwe zvakadaro saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano uyezve munoziva zvekuita mukapinda muchirongwa ibva imanyora namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti kufonerei mukwanise kunge muchitaurawo pfungwa dzenyu ipo pano. Tinoona kuti pane vamwe vatori pachirongwa pari zvino muri kunyora imi mafungiro enyu uyezve ndo zvatinenge tichitofarira nekuti isusu toda kuti tinzwe kubva kwamuri kuti munoona sei nyaya iyi yekushungurudzwa nyanya kwemadzimai nevanasikana panguva apo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira ivo 16 days of gender based violence. Tsitsinyama tikona mune mai Ashley hanzi good evening Tabitha Manyona ari kuti muri seiko pano tipeiwo nhamba nyanya madzimai timbonzwawo kubva kwamuri. James Dawaka hanzi dai vari kutaura vati pano simba rachembofana ari kuti ndiri kukubatsai zvakanaka ndiri kuno kumafeking kusouth Africa. Nicholas Nichols hanzi I'm watching you since my VM in South Africa. Emily Kumalo hanzi I'm watching you from South Africa. Simba rachabva ati panhamba dzake. Patricia Sibanda Burau hanzi makadiko since my VM watching you from Johannesburg. Ndiri pano pachirongwa saka munoziva zvekuita vamwe tenderera mberi tichiverenga zvamuri kunyora uyezve tichikwadzisana ipo pano tichionesana kuti munoona sei kurangarirwa uku kwekushungurudzwa kwevanasikana nemadzimai panguva ino Zimbabwe nenyika yese pasi rose vari pakampeni ye 16 days against gender based violence PJ.
Ngengalitembisa laphana kuti sizolethulela okuphume embuthanweni obekhona kobulawayo ngolesibili nanku ke abakukhulumileyo emhlanganeni lo obuqoqwe ngabenhlanganiso eye World.
Thina okusenze sabuya ngaphe Country Park khona ukuthi omama labo bezithole partake in endabeni ze gender based violence eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo bebengatholakali bexoxisana bebengatholakali okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana le ndaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali. So thina ebesikwenza lapha ukuthi sinikeze umama lelo thuba lokuthi akhulume alethe okusenhlizweni mayelana le ndaba ze-GBV.
Ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender-based violence, into ezimbalwa nje ezehlukeneyo. Kodwa sabe sesigcila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezinga leli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo. Labawaziyo amalungelo abo abayazi imilando okumele bekwenze ukuze bexhasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi mama uyabe ehlukuluzwa but engakwazi ukuthi ayilapha nyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lokho. Uyabona kodwa sifuna ukuthi kulaba abakhulayo abazayo kungamemetheki ngendlela kithi okumemetheka khona siyehlise ukumemetheka kwezinga langkhona lathi ngapha sivele sizama ukunciphisa ukumemetheka kokuhlukumezwa kwabomama.
Izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlwengulwe ngabo baba. So kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela. Okunye futhi kuvangelwa indlala, ukuswela imisebenzi okokwenza, umuntu ethone bhodabhoda ezegcina ingena khonapho ekudlwengulweni. Okunye ngikhaya abathetheneyo labo badlwengulayo sesikhangelele umalungelo lapho. Umama uyabe lokhe encitsha ubaba imfanelo zakhe egcine embamba ngeforce kube sokusiba yini. Yobudlwengula okungekho emthethweni.
Omama balembuzo eminingi ukuthi kungani obaba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni. Bayaripota, bayahambisa inhlupho zabo emthethweni but obaba lokhe betshakala bekhona abenziwa lutho umama sale njalo edubeka. Njalo okunye okakhulu esikufundileyo ukuthi lobu lwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku-community. Omama lokhe bedlongula ngamandla, lokhe bethwala nzima ngamandla, obaba of course bakhona but balutshwana. So besilombuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni. Ngakulenye into okumele siyikhangelisise ngelihlo elibanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe. Ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla, ngibona ngathi lolu hlupho asesiluqede.
So those were some of the women that were at the event that was held in Bulawayo, organized by the Women in Leadership Forum World. Some of the questions that were raised by women is that they do report sometimes these issues, but the men or the perpetrators are not really penalized, or they are not arrested, they are not put into jail.
Mm-hmm.
Yeah, for all the. But basically, the world event was organized with the aim of advising and giving tips to the women on how to handle themselves when they become a victim of rape.
Yes, and I see, you know, there are a lot of people who are actually agreeing with the gentleman that we saw earlier on the video who was talking about, you know, the issue of raising young men to, you know, like educate them about the value of women and how to treat women. So he does have a lot of fans here that are actually agreeing with him. Disciple Gilson Madani, repano pa Facebook page yedu ye VOA Shona Varkutivana, zvikuru vasikana vanoda kugara pana mai, everything kuanzi hakona kuvimba nemunhu wechirume chero angava baba vemwana iyeye. Please, ndokutaura kwaari kuita. Chipotonoro hanzi makadiko pano. Simba rachembofana hanzi tinosangana nababa ava pane hanzi zvavadzidzisa. Simba racho is actually saying he's very impressed nababa vambouya vachitaura vari pa video. I think regaitiridze zvakare video iyaya yababa baba avataura because vanhu varipo vakawanda kazhinji PJ varume kuti vabude vachinyatsotaura kuti zvechokwadi atina kunge takadzidziswa mukukura kuti kana muchinge masangana nezvinhu zvakadai munoita sei ngatinzwei zvambotaura baba vaivai nekuti vazhinji vari pana vari kuti tiri kuda kuti tinzwe kuti baba vanga vari kuti chii nekuti tiri kutsigira zvavanga vari kutaura let's go to the gentleman that spoke earlier on.
Zvitarangu ndinoitwa Morest Chingamo ndiri mugari wemufundisi chichabuda pamusana wamako wamapinda uyu pano paireche zvinhu zvakaonawo zvabuda pamusangano uyu kuitwa ipo pano paireche chirongwa chiripo cheGBV gender based violence tinoona kuti isusu wongo makesesi akawanda vakadzi vanokwanisana nomanhana kuti ivo vari kukohwa nevarume asi dzimwe dzenguvawo vamwe varume havakwanisi kuona nomhangara kumapurisa kuti vari kurohwa nevakadzi nekuti padheski raari kuenda nemapurisa achisvika chana nomhangara mupurisa anokwanisa kuti tanga tobvisa hita achitodedza mwake kuti yaone monya iri kutaura kuti yarohwa nemukadzi nepoto kumba zvinhu zvekuti murume anonyara kuti aine nomhangara uyezve tiripo ipapo tiri kuti isusu sevagari vemuno mufakosi as a community tanga tati isusu ngatigadzire culture yedu yekuti ngatidzidzisei vana vatinavo nokuti tinozva kuti culture is dynamic todzidzisa vana pane zvese zvatiri kuita nokuti tiri kuona tisusu vanasikana anodzidziswa kutsvaira ari mwana mudiki kubika ari mwana mudiki kusuka mapureti ari mwana mudiki mwana mukomana hapana paanodzidziswa zvemumba achiri mudiki saka paachazokura pachiita mudzimai achangokura nepfungwa dzekuti mudzimai anoshandiswa mune zvakadaiso zvinenge zvichizokonzeresa kuti munge mune mhirishonga mudzimba uyezve ngatiyefananidze vana ava vakomana nevasikana kana tovapa mabasa tovapa mabasa akafanirana sezvimwe zvi
PJ, very interesting take there, and he's receiving a lot of accolades from other men who are saying, yes, this brother is really, you know, making sense. Mm-hmm. Because earlier on I hadn't picked up the part where he said, yes, and, you know, when men do get abused as well.
As well, yes, and they are quiet about it. Mm-hmm. They're silent because they are embarrassed.
Yes, he says when you go to the police to report, the police will say, come and see this Monya, meaning a big man who's coming to report that he was beaten by his wife. But he's saying, you know, don't be afraid, even if people ridicule you. If you are being abused and you're a man, you should still go and report.
Report.
And another point that he made about the chores for the kids.
Yes, the domestic chores. Mm-hmm. You should teach your children to do all the household chores, that is washing the plates, doing the cooking, cleaning the house. Those chores should be allotted to all the children in the house, not relegated to the female children only.
Mm-hmm. Very interesting.
Very interesting on that one.
And Morgan Zimir is actually saying, Mukoma avo vataura zveshu.
Yeah.
Over to you.
Yeah. Kulo khulumileyo ugcine simletha njalo ukuthi abuye azokhuluma owesilisa okhulumeke oyisakamuzi sasemfakosi. Uthi yena lo nyaka nginanzelele kakhulu ukuthi abesilisa labo bakhanye bephathekile ngoba sibe lobunye lolunye udaba oluphume izolo emoyeni olwabesilisa abenhlanganiso yephadari enkundleni labo bebeqhuquzela bekhankasela ukuthi omama bengahlukuluzwa kodwa ke besitsho labo ukuthi kulabanye obaba labo abachayayo ezindlini abahlukuluzwayo ngabesifazane okumele labo bahambe bakhuthaza ukuthi bahambe baye mangala emapholiseni nxa behlukuluzwa bengesabi njalo bengabi lehloni zokuthi abantu bazangihleka kumbe amapholisa azamuhleka ukuthi uyahlukuluzwa ngowesifazane ikwakade kukhulunywa ngowesilisa lo eyisakamuzi sasemfako sithi uthena ubekhala ngokuthi kulabanye labo abesilisa abachayayo kodwa wasephumisa emunye umcijo wokuthi lapho sisondla abantwabethu kumele sibawondle ngendlela yokuthi siyabafundisa imisebenzi yonke yangekhaya thina esisemazweni singcono ngoba kasilabo osisi bemisebenzi yikho ke mina njengama abantu abami bonke bayakwazi ukupheka abangabafana labangamantombazana ukuthi kumele kuthanyelwe endlini kuklinwe endlini kugeswe imiganu kuphekwe bonke bayayazi imisebenzi yona leyo esenzela ekwela kusasa ukuthi umntwana nalo nxa kukuthi ngomfana ovele wakhula engafundiswanga ukupheka, engafundiswanga ukugezisa imiganu, engafundiswanga laye ukunakekela abantwana. Awusoze owesilisa lowo nxa esethethe eselomfazi wakhe. Asoze uqalise ukumfundisa ke ukuthi kumele ugezise lawo imiganu. Ngoba lami sonke sivela emsebenzini, akula sisi womsebenzi la. Yikho ke uthi yena yikho okudala inhlupho esilazo emendweni njalo lasemitshadweni eminingi. Nxa kuyukuthi kakusela sisi womsebenzi okumele ayenze umsebenzi, akumele ayenze imisebenzi yonke yangekhaya, yokuthanyela iguma, yokuthanyela izindlu, yokuklina izambuzi, yokuklina, yokugezisa imiganu, lokunye nje okwenziwa ngekhaya. Awusozumelele phela umkakho ukuthi azaze abuye emsebenzini abuye azopheka. Yikho okubangela ukuthi nxa leseliye emazweni, nxa lijadile linjalo, nxa ovela wakhula ungowesilisa ongafundiswanga ukupheka, ongafundiswanga ukuhlanzeka emzini wakho, vele awusoze uzehluleka khona lokuziwatshela impahla zakho zokuya emsebenzini. Yikho okade kukhulunywa ngowesilisa lo oyisakhamuzi olandelwe ngabaningi sibili abakhulumayo lapha kuFacebook yethu. Kodwa ngingakabali-ke okulotshwe ngabalaleli bethu abasilandelayo besibukele kuFacebook live stream yethu, wothi-ke singenise enye ividiyo lapho okukhulume khona owenhlanganiso, umqondisi wenhlanganiso ethiwa yiSay What emhlobolweni womandebeleni unkosazana Langalethu Nkala. Yena-ke ulandisa ngohlelo lwabo abaluqhuba labafundi ebemakolijini khona ngale ngasemathebeleland south.
Udlame alukhethile ukuthi unothile, ungumnyanga, ungumama, ungubaba, ungumfana, uyinkazana. Bakhona noma nje belokhu belokuhlonipha ukwesaba ukuthi mina ngingubaba kukhanye ukuthi angitshaywa ngumama. Kodwa sithakazelela ukuthi sebekhona ababuya bezokuthi ngilamulelani ngiphume kulokhu kuhlukumezeka. Bakhona ababuyayo bezokuthi ibancedise baphume ebunzimeni, ababuthola ngemakhaya kumbe lapho emsebenzini. Bakhona ababuya bezokhuluma noma kuyiphi indawo, kodwa abakabi baningi kangako ngomthonselanyana. Kodwa siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazaziletha ngobuningi babo.
Lo-ke bekungunkosazana Khayelihle Lunga obekhuluma eGwanda, unkosazana Langalethu Nkala elandisa ngohlelo lwabo abaluqhuba labafundi bemakolitshini.
Aiwathi nemnyarikani wedu wekutanga amaironica Mumbire vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Mumbire. Aiwa, kuno kuri wadi nasi tine Christmas yemuAmerica inonzi Thanksgiving. Saka taka tutori yedu pabasa asi vamwe vese vari kuZimba.
Oh, really?
Ehe, saka tatai waregai tiuye timbokurukura nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi seWomen's Coalition of Zimbabwe pari zvino?
Pari zvino zvakawanda zvatiri kuita seWomen's Coalition of Zimbabwe. Tiri kuita macampaigns, masocial media campaigns akanangana nekutsoropodza kushungurudzwa kwemadzimai pamazuva 16 anaya ane chekuita nezvekushungurudzwa kwemadzimai. Asi hatisi kungomirira ipapo chete, tinoramba tichingozviita nguva nenguva. Asi pari zvino tiri kunyatsoemphasiza kuti tinyatsobudisa voice redu zvakakwana. Besides kuita macampaigns iwayo, takabudisa zvakare statement yekudenounsa zvine chokuita nekushungurudzwa kwemadzimai. Asi mumazuva ari kuteera tichaita marani. Tinoda kuti inzwi redu semadzimai rinyatsonzwika zvine chokuita nekutsoropodza kwatiri kuita kushungurudzwa kwemadzimai. Saka tine marani maviri anoteedzana. Rekutanga richaitwa muswa 30 muno muHarare kubambura stadium. Chipiri richaitwa kuBulawayo musi wa7 December. Saka tinenge tichita kuti manzwi emadzimai anyatsonzwika kuti havasi kuda zvekushungurudzwa. Saka tichange tichiita izvozvo tichisumudza manzwi edu zvakasimba kuti zvinzwike. Asi chimwe chezvinhu chatakaonawo ndechekuti mukukurukura kwatinenge tichiita nezvechekuita nekushungurudzwa, hatikwanisi kuti tisiyewo varume munyaya idzodzo. Nokuti tikangovaekluda tiri kusimbisa divi rimwe chete. Saka tinenge tichida kuti tibatanidze nekunzwawo manzwi evarume nekuti vari kuitawo sei kuti vaone kuti mhirizhonga munharaunda yaberera.
Zvii zvamuri kunzwa kana kuona sezviri kunyanyoita kuti mhirizhonga iyi iwanikwe ichikwira munyika? Zvii sekuona kwenyu pamuri kushanda nemadzimai vari kuti chii?
Kacho mhirizhonga dzatinosangana nadzo dzinosangana nekuti kukura kwatinoita nemukudzwa kwatinoita tinokudzwa tisina kuenzaniswa. Kureva kuti tinokudzwa tichisocializwa zvine chokuita neinequality. Zvoreva kuti rumwe rudzi runenge ruri pamusoro porumwe. Unoona kuti yange mukange muri mumba uri mwana musikana nomwana mukomana, mwana mukomana anogona kuti kubvunza kuti wanga uri kupi iwewe, asi mwana musikana haagoni kudaro kumwana mukomana. Kureva kuti pane masimba anenge akapuwa kumwana mukomana kuti akwanise kuita izvozvo. Saka iyoyo pati yake ndo zvimwe chikonzero chikuru nezvine chokuita nemagariro atiri kuita, ndo zvimwe zvikonzero zvikuru chinoita kuti zvinhu zvakadero zvine chokuita nemhirizhonga zvikwanise kunge zvichiwanikwa.
Maybe in English, before we move over to PJ, what is your organization doing to, you know, sensitize the women or to make them aware about the importance of reporting issues of gender-based violence to the police?
The organization has built a relationship with various networks that are related to the process of reporting about various forms of abuse. One way that we have done is to have a relationship with the victim-friendly unit.
Mm-hmm.
And we relate very well, and it's just a phone call away if we have anything that we need attended to. Because of that partnership that we have created between us and the very important institution, which is the victim-friendly unit, we easily get assistance when we have anything that has come up that needs assistance. We also have a toll-free number as Women's Coalition of Zimbabwe, and also our phones are open to calling for people that that want to be assisted. But also because of our geographical coverage in terms of how we are located within the spaces, it is very easy for people to report. They can report through our member institutions in the various places where they are working in. They can also get assistance from our different individual chapter members that are in different provinces of the country. So we make sure that at every corner of the country, at least a person can be able to get assistance and be helped to report any forms of abuse that happen to them.
Thank you very much, PJ.
Besizizwa unkosikazi Veronica Mumbire, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Lapho-ke bekhuluma ngehlelo zabo abalazo njengenhlanganiso, lapho-ke abahamba ilizwe lonke ezigabeni ezehlukeneyo becebisana labo mama ukuthi kuyini abangakwenza nxa behlelwe luhlupho. Okuzinhlelo ezifana lalolo olukhulunywe ngabesifazana abangene umhlangano obuqoqwe yimhlanganiso ye-World yabesifazane eyakobulawayo. Labo-ke balenhlelo ezifanayo zokucebisana ukuthi nxa wehlelwe lohlupho lokuthi udlwenguliwe ngekhaya loba lalowa kungubaba sibili okuthetheyo, ulakho ukuthi uye mmangalela nxa kuwukuthi uyabe kudlwengulile. Kodwa-ke ukuthi amalungelo abesifazana abaningi omama abawazi, yikho-ke ikulumikulikisana ngamalungelo abo ngasekhaya ukuthi bengenzani nxa bengehlelwa lihlupho lolo olokudlwengula. Kothi sikhangeleke labo abasilandelayo ababukeleyo kulive stream yethu ekhasini lethu ele-Facebook enkundleni yokuxhumana, Usindi ndimande uti njani umsakazi labalaleli ngilalele ngise Johannesburg. Obrighton walazi uti linjani bodade ngixhume ngise Goli hayi siphilile ngempela silethemba lawe uphilile khona ngapho walazi. Ndlela Dube uti linjani basakazi labalaleli sicela nje ngase Zimbabwe amapolisa ahloniphe ilungelo labo mama hayi ukubachaya lokuba gwenxa lihlazo elibilelo. Danking nani ngise Johannesburg. Sakhile Liline, yay! Umlaleli wethu kumbe umbukeli wethu omkhulu umlandeli wethu ohlelo. So true, domestic violence is there. Both even men get abused also. Yikho kade kukhulunywa isakamuzi lesiyana sasemfakhosi. Ye, lisilandeleke lisibukele kulabo abafuna ukuthi silixhome ecingweni lilakho ke ukubhala inombolo zenu uzocingo khona lapho.
Mm-hmm. I think yeah. We have a guest for you, PJ. There is actually Mrs. Dorcas Hove. Please take her.
Yes, siyakwamukela kuhlelo lwethu mlaleli.
Ngiyabonga, happy Thanksgiving to everyone ngapha eAmerica.
Yeah. Happy Thanksgiving la kuwe khona ngapho inkosikazi Hove.
Ngiyabonga.
Yeah, ungasichathekela nge 16 days of activism against gender based violence.
Mhm. Isikhathi ilithuba infethi lo likaZulu ukuthi siqaphele sikhangele okwenzakalayo ikakhulu ebantwini abesifazane. Ngiyazi ukuthi la besilisa labo balakho ukuthi bahlangane lo lenkathazo le esiyibonayo e-violence. It's not just for women, but labo bakhona esibabona bekhala besithi ha ungithe wangithi. Kodwa thina abanye njengoba singabomama siqakathekisa okwenzakala kubomama ngoba kuningi and kuba buhlungu ukuthi umuntu ahlukumeze umuntu ambone umuntu ahlezi laye abalokuzwanana abalabantwana bonke kwisikhathi akuzwisiseki.
Abanye baphelelwa ngumphefumulo bayabulawa ngabomngabo. Ngenxa yodlame lona lolu olabe lusemzini. Abanye babe vele bengajeli labazali kumbe labangani. Kwenziweni ukuthi kulimukiswe abesifazane omama abasezindlini la?
Okokuqala mina ngibona ukuthi khona lokho elikwenzayo ukuthi kube yindima yokuthi iyaxoxwa ikhulunywe abomama bazi ukuthi uma bebona udubo olungako kuyini abangakwenza. Bangaqonda ngaphi ukuthi bayebika bedinga uncedo. Thina ngithi sathi sikhula kwakuthiwa ha ungakhulumi, hayi ungakhali, ha sasitshela ukuthi sithule zwi. So abantu babefela endlini. Kodwa okwakhathe siye kulakho ukuthi bafele endlini, kodwa sesikwanisa ukuthi sikhulume ngodaba lolu. Nanko yikho iprogram yenu, siyayiqakathekisa ngoba ipha abantu ithuba lokuthi sibone ukuthi hayi angingedwa kulolu dubo. Sibaningi ngakho silakho ukuthi sihlanganeni sibone ukuthi singaluvikela kanjani.
Ye. Kuzokuba lo dubo lokuthi emihlanganeni kumbe emcimbini yonke ekade bekhona esiyenziwe kusukisela lo mkhankaso uqalisileyo mhla ka 25 Lwezi ngomvulo. Kube lokho kuphuma izikhalazo zokuthi abesifazane ingxenye bayakuthi bedlengulwe benjalo babe sebesiyamangala emapholiseni abangabesilisa. Kodwa uzafumana ukuthi ubabalwana uyayekelwa engalokhu engafakwanga ejele ukuthi abhike loba ukuya ukusiwa sibile emthethwandaba ngoba engxenye uyabe ngusomabhizimusi kumbe uyabe isinothi kumbe uyabe ngulwana olesithunzi kwezombusazwe. Abantu bagcinise bemesaba abaningi iningi labo baba bona labo abamangalelwayo kuthwana na vele they go scot free as they would say in English. Ulubona njani ke lolu du?
Kuliqiniso sibili ngoba ngithi vele savela sakhula sitshela ukuthi singabokhuluma so kwangena egazini kuthatha wena lami labanye ukuthi sibone ukuthi umuntu uyakubulala fosho endlini hamba uye mreporta kathi uvele uwenzelani khonoko mina ngibona kuright ukuthi abantu bareporte singakuceda kanjani uma bengareportwa angareportwa uye emapholiseni ibizwe lakhe lizancola yini lawe lakho lizancola ngenye indlela but kathi kungcono kulokufa phela uthule zwi lingancola laphana uzabona ukuthi kumele ume efuna ukuthi liqhubekele phambili as one uzamela tshintshe izenzo zakhe ngoba uyazisisabo ukuthi lapha ngabotsha sibilavaleni ibhizinesi ayiqakathekekanga empilweni yomuntu ubingasoze isincede sobabili kathi positive
kulabo-ke abadizayo engxenye bayethusela amapholisa kumbe babadize babanike izimali zokuthi bangababophi
kwenziweyikho kuba le nkinga khona ngithi yikho sithi thina ama-programs anjengaleyi ayatshenisa uzulu ukuthi wazi ukuthi okay ngingayabika emapholiseni i-reporting life basike bangithi abazi benza lutho ngiye ngaphi kulama-organizations athile khona ngapho eZimbabwe abesifazane abangaya kubo ngiyazi abantu abanjengabomsasa project bapha abantu amacebo ukuthi okay usethe wathi amapholisa akhanya eseqhuqhi so phoathini akwazi ukuthi kulama programs abalawo omama kumamsasa project and other organizations
amagqwetha alwela ilungelo loluntu
awuboni-ke phela amagqwetha angisho sizwasabela ukuthi siyabe singela mali ukuthi ngiyathi ngifika ngithi gqoki bahle bathi bhadala so much i-deposit ukuthi sikhangele udaba lwakho kodwa ngingaya kuma-organizations anjengabomsasa bale ndlela ezokuthi babone ukuthi bangangisiza njani even ngaleso sikhathi ngitshayiwe ngisesaba ngiphume ngigijima ngibaleke endlini ngiyaqonda ngaphi uma ngingelaba ngane eduzane lalapha endlini esikhona kodwa ngagijimela kubo bazamprotect-a ngike ngithi come down labe ngicabange kakuhle lawo banzi and then we can move forward from there
ye akubambe khonapha ecingweni sithathe omunye umlaleli
hello
khola makadi yenyu
nosinomakadi
ayi wathithi kusora nani uyezwe muri kuphi
ndiri muharare ndiri fostambango
ehe kwakadi kwarare uku
uri right
ehe tipewo pfungwa dzenyu mukoma fosta
nozva topic yacho kuti iri kuti chii
nhasi tati kutaura yedu nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nekuti pane chirongwa che 16 days of activism against gender based violence uyezve nekushungurudzwa kwevarume munoona sei nokuti tinonzwa kuti munyika pari zvino nenyaya yekuoma kwaita zvinhu madzimai akawanda nemadzibaba vari kuwanikwa vachishungurudzana mudzimba umu zvakamira sei kwamuri ikoko
zvakati nyanyei
saka imimi momboti maona vamwe vanhu vachishungurudzwa munokwanisa kunge muchiita sei munonyatsoziva here kuti unofanira kufambiswa sei
muno maraiti muno akaderera hanya
aiwa ndizvozvo mukoma aiwa tinotenda
All right.
PJ, I think we have another caller, but I didn't quite get. Hello, caller? Hello? Okay. Aiwa, maimbire makadi. Sorry, tangatambo kubatisai tichimbo tora vamwe. Maimbire, mangamuru kunzwa baba vapinda pavari kuti, kodzero dzemadzimai uyezve kana vanhu havasi kunyatsoziva kuti kodzero dzavo dzakamira sei saka panguva inoyi chii chamuri kuvadzidzisa uyezve kana vachinge vaona vamwe vachishungurudzwa vanofanira kuita sei mambotaura kuti mune toll free number mungagona kupa here vakateerera pari zvino
regai nditaure nenyaya yemaraiti yavari kutaura nezvayo tikatarisa muconstitution yedu yeZimbabwe yakasainiwa muna 2018 ine pakakura pakataura nyaya yemabill of rights ndo panonyatsotsoropodza kuti marights emunhu akamira sei asi mukati memabill of rights nokuti mawomen's rights mahuman rights as well mukati mechikamu ichocho mune zvakatonyatsomirira kuti zvemadzimai zvakanangana nemadzimai chimwe chezvinhu zvakanangana nema rights emadzimai zvakanangana ne gender equality zvinhu zvakaita se right to life zvingoriwo common kune vamwe zvimwe zvakafanana ne right to education, right to food, right to accessibility, zvine chokuita neekonomi nezvimwe zvakadero. Saka ndo zvakanangana nemarights izvozvo zvekuti zvinenge dziri kodzero dzemunhu zvekuti munhu anenge achikwanisa anenge achifanira kupuwawo mukana wokuaccessa zvinhu izvozvo, wokuzviwana iri kodzero yake. Ende kana tikatarisana nyaya inechokuita nemarights, kazhinji kacho zvino munhu anogona kuinfringa marights eumwe munhu kana akange amushayisa kodzero dzake dzinechokuita nekuti akwanise kuwana zvinhu izvozvo zvakapuwa kubva muconstitution yedu. Saka constitution yedu ndo bhaibheri rinechokuita nemarights edu, asi hazvingosi muconstitution chete. Tine mamwe maconventions akawanda anobata nyaya dzinechokuita nemarights evanhukadzi. Tikatarisa kune inonzi standard protocol of gender and development, inotaura akawanda marights anechekuita nevakadzi nemamwe ama international conventions akafanana nana FIDO. Saka mukatarisa izvozvo zvinenge zvichivaka mitemo iyoyo inobudisa marights akanyatsonangana nemunhukadzi, ekuti kana tikangozvikanda zvakangosanganiswa mukadzi anogona kuva disadvantage. Saka zvinochizobudisa kuti pamunhukadzi anofanira kudai. Tikatarisa uno muZimbabwe tine gender policy. Gender policy yedu inenge ichitigaidhawo kuti kana tichishanda nemadzimai tinofanira kushanda tichiita sei. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinobuda pane zvinechokuita nemarights.
Motipo toll free number yenyu hatisati taenda kuna amai Hove. Tongo chedu organization yenyu moti mushatipa. Aiwa, pakanaka pakadaro, asi taurai zita reorganization kuitira kuti vamwe vanhu vanenge vakateerera vazive kuti pasi peorganization yenyu pane mamwe zvakare masangano emadzimai anogona kunge achibatsira panyaya idzodzi. Zita reorganization yenyu rinonzi chii?
Okay, Women's Coalition of Zimbabwe.
Aiwa, bata izvonyu makadaro. PJ.
Mbemelele kuti engxenye zakutsho ezinye inhlanganiso eziphansi kwe-Women's Coalition of Zimbabwe. Hapane mamwe masangano here anoita kana vasina kukwanisa kuwanai imimi ve-Women's Coalition of Zimbabwe. Ndehapi mamasangano anoumba Women's Coalition of Zimbabwe.
Okay. Masangano acho akawanda. Ndichangoedza kudoma achakurumidza kuuya musoro mangu.
Iwayo.
Acho akawanda. Women's Coalition ine membership yema organizations akawanda anodarika 100. Saka ndichangodoma mashoma andina achakurumidza kuuya musoro mangu. Tine ma organizations akafanana na Wilsa. Akafanana na Zwala, akafanana na Zimbabwe Women's Bureau, vana Self Help Development Foundation, vana Jekisa Funga Vulingondo, vana Kunzwana, ZWRCN, akawanda. Vana Kakwe Sisterhood, ndagoedza kupika vari kukurumidza kuuya musoro mangu, vana Women and Land, mamembers ese eWomen's Coalition. And chokutaura kwandakamboita pandakauya pachirongwa, kana tichiita maprogiramu akadai, pane patinoita takabatana, asi kumabasa edu kwatinoshanda, vamwe nevamwe vanenge vachiitawo basa rine chokuita nekukurudzira zvimwe chete, nokuti tiri collective and tinoshare same idea yokuti aiwa mizhonga kwete, kuti tiintensify mavoices edu. Vamwe nevamwe pavanoshanda kune mamwe magrassroots anotoshanda kurudzeuko kwakanyanyokita kure kuyeve, mashoko iwo vatine jitarisiro kuti maorganizations iwayo ndo anofanira kunge achisvika inzwi rekutaura tichidhinaunza mirizhonga.
Regei timbotora muteereri pana mukoma vari panhare. Halo kola.
Halo, makadini yenyu yestudio 7.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndini Luka Bernard Bimo, ndiri kutaura ndiri kuchimoyo kuMozambique.
Kwakadii kuMozambique?
kuMozambique abo kutsene vakadiyo vatiri vesizwe 7 nemimose vatepenyuri vesizwe 7 kuAmerica.
Aiwa tiri pano nasi SPJ kuno nasi ne Thanksgiving saka tine Christmas yemuno. Pasipe dingi 16 days of activism against the gender-based violence. Imi muno tiyo nenyai?
Nyati no kurudira kune vanu. Tino daku kurudira magaru wakanaka kuti vanu wakate mirijonga. Mirijonga zedu, mirijonga aizi miro chakanaka pa marara miro edu tose tiki rara mamuni. Katunye tiki kurudira kuti vema organization vave vari vanhu vanopinda muvanhu vachidzidzisa vanhu magariro akanaka kuti mirijonga aidiwe vanhu ngavagarisane zvakanaka imwe ichinokonzera mirijonga zvakare inyaya yekusawana zvakanaka zvakararama tichiendawo kunotarisawo kuhurumende yedu tinenge tichimbotarisa kuti hurumende yacho iripo iyoyo ngave ichitungamidzawo zvakare madzimaiwo kuti kodzero dzavo dzisatyorwe zvakanaka. Tinotarisawo pachimiro chakaitwawo zvakare mwegore rapera vanana mai vaizvitengesera muhurumende vaizvitengesawo muguta reHarare vakaenda kupurwa nemasoja nemauto. Tikatarisa zvakare pamusangano wakaitwa svondo rapfuura zvakare takanzwa kuti kune mudzimai akatsura gumbo. Saka tinenge tichitarisa kuti kunevo vanenge vachiita mhirizhonga vachityora kodzero dzemadzimai kana nyaya dzavo dzikange dzaenda kumatare dzimhosva ngadzive dzinhau dzichatongerwa kuti vanhu vavo vaende kunotongwa zvakakodzera kuita kuti avo vanozosarawo kumashure uko vasazonotyore kodzero dzevanhu vachiziva kuti tikanga taitai zvinoti nezvinoti tinotyora kodzero dzevanhu tinonosangana nemutongo kuita kuti vanhu vave nekuremekedzana kwakanaka. Zvino kana zvikanotanga kuhurumende ikokoko zvinozero dzana madzimai zvichinopindawo mumagaro edu zvinobva zvazoita kuti vana mai vave vachiita savanhu vasina basa asi hapana munhu anonzi ana basa munhu wese ane kodzero yekurarama zvakanaka achitaurawo zvaanoda maringewo mukurarama musosayati kwese kwatinogara nekwatinofambawo kodzero dzaramai ngadziremekedzo zvose zvaanodawo utano kumafambiro nemagarero zvichiremekedzwawo asi zvinotanga kuvanhurume nekuti vanhurume ngandira kunosoropodza vana madzimai zvese zvobva zvazongoita kunge vana madzimai vave vanhu vasiri vanhu.
Inotarisawo
zvakare kana muri muhurumende taitarisa kuti vana madzimai vavo vane zvigaro kana mupariamendi vava vane zvigaro zvinoita kuto zvese zvavanotaurawo nekodzero dzavo zvipedzewo zvakanaka. Kana ikoko kumatare dzimbosva zvakare tinge tinotarisa kuti dai hurumende aita kuti vana madzimai vave nezvigaro kuita kuti zvese zvaanodawo nemanenhunhau dzavo zvive zvine vamiririri. Saka kana zvikanga vamiririri wokuhurumende iko zvinobva
zvamukoma aiwa nhasi ndimi mabvamavharisavanhu
vasina basa
aiwa mavharisa mukoma bva mataura zvese zvanoti vamwe vatori pano palive vari kutaurawo izvozvo asi tinotenda. Pana Michael Tawanda ari kutaura chokwadi zvataurwa nabhudhava kuti hanzi mirishonga yemunyika hanzi imhirizhonga yemunyika noti yemudzimba because iko zvino ukapinda mumba unenge wabva munyika kana zvematongerwo enyika zvisati zvagadzirika mumba hamungagadzikana pane vanyorawo futi kundevele vati chii
kundevele vati hanzi what are those organizations doing for the woman who was openly beaten by the police recently in Harare kuvhela kumandla gama
saka
nguva dzedu ndodzadyana enokucina nkosikazi hove
hayi siyabonga kakhulu ukuthi lisiphe ithuba lokuthi kukhangelisiswe udaba lolu oluqakatheke kangaka. Sikhumbule ukuthi into yonke iqala ngomama uma behlezi kuhle omama endlini ilizwe lethu liyathuthuka
kodwa acine khonapho
amaimbire mongotifara kupedzisira 10 seconds
Zandisoda kutaurira muri Zimbabwe ndese kuti mirijonga ibasa rangu inimewe tiri pamwe chete kana tikasabatsirana pamwe chete hatigoni kupedza mirijonga umwe nomwe akazvimiririra saka ngatishandirei pamwe chete tipatsi kupedza mirijonga
aiwa tinotenda PJ nhasi panga pachipisa tinotenda vanyarikani vedu amai Ronica Mumbire resangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve tsangatina
unkosikazi Dr. Zowe yenake la yolwela amalungelo oluntu siyalibonga lonke eliphathisileyo kuhlelo lethu lalamhlanje igama President Jeremiah
and I'm Marvelous Msanganya who is saying let's meet again tomorrow on Let's Talk ngatikurukurei tozopinda zvakare muchirongo cheLife Talk mangwana tichienderera mberi chitarisa zviri kuitika munyika happy